Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
In the drove my car towards the direction kwa Maranda, then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisa.
Zano PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngati kambenei murunyararo. Hama dzangu kukura dzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igasi muJohannesburg neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhiri Jonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubhindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZANU PF ndovari kupomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhiri Jonga vakawanda vanoti igutsira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they had invited the national executive of Youth League kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me, but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei tafadzo vanhu vakabvumira. So vakabwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeyesilva. Ndeyesilva. So vakaitevera mota iyoyo. They thought kuti ndiripo. Ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupesira ndopa vakasvika vakaintercepta. Then they drove my car towards the direction kwa Maranda. Then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisira.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngati kambenei murunyararo. Hama dzangu kukuva dzana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zviri kutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda Kwashe Dewa, vatiti taurei navanyati parunare.
Taurai na National Spokesperson. Taurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhiri Jonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBhindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Kembo vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBhindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU. Kunyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uye anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeTriple C.
Kana pakati wana ndanditoi kuenda kuzorohwa nevamwe vacho vachinga anzi ndini makaronga kuti munhu arohwe kuza kuti ndakarohwa kubvawa kumapasi 2 apa ini ndanga ndakatorara.
Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reTriple C kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vaTrustwell Chikomo vanoti vatemerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANPF.
Vanga vaita mawiboni, vanga vaita mabhimba nematombo nemamachechi. Vatema-tema motokari yangu, vaputsa skiri yekumberi neskiri yekurudyi yemotokari, vobva vaisa mamhikiri pasi, mashanga pasi vobatisa moto yangu. Vatoisa mashanga pasi vobva vatobatidza moto, saka tazodhiraivha azoita action yekurivhesa.
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Dare re Supreme Court nasiratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwikwe nechimbi chimbi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedale Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere, izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapamutongo waro. Mutauriri wavakasukuwere uye vari gweta, amai Jacqueline Sande, vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti appeal inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota appeal anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodhi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of arguments achitaura mutemo uri maringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedale Mangwana vataura kuti iyi inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo iri nyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasukere havana kuzviramba kuti hehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa21 roongororwazve applicant neye ari kumangarirwa sevhi akasukere. Voinspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina ronzwa nyaya iyi yetinoti appeal. Kwanhasi kwakusi kunzwika appeal, kwakunzwika nyaya yekuti appeal ngaikasike kunzwika.
Rimwe gweta resangano roona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika, ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumhangari nevanomiririra first respondent, vabvumirana kuti vachafaila mahedzi avo netime dzavawirirana, then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare rehigh court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa26 Chikunguru. Dare rozonzwa nyaya iyi masikati emusi wa27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rehigh court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu 10 nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu 10 nevaviri vari kumirira bato reTriple C musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Vabongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu 10 nevaviri vari kumirira bato reTriple C ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi Magwaliva vati nengo ze-CCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwekwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu, nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena, ende tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi, kweta riri kumiririra Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa, vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro ichi chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudare risiro. Magweta anga achimirira nhengo ze-CCC anosanganisira muzvinafundo Welshman Ncube, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya anga achibvumirana negweta reZEC. Rimwezve gweta re-CCC vati Nasherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichi kudare havana kupa umbowo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu yekutaura kuti ko ivo interest yavo ndei, nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregista kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right, iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka iwo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi, zvinoreva kuti bato re-CCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro, gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu, vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva, vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndeyekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isusu hatinzwisisi kuti koti yarambirei, because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuinda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu akubvuma kuti technology ipinde mumakoti, vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare havasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaive yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa, kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Hundeini, uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu, akaburiswa munyika nhasi mangwanani, anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Hundeini, uyo aitsvaga upoteri kuGhana, akasvika muZimbabwe neZuro, haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa veimmigration, vakaona kuti haana visa racho. Hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa changa aita kana kudii, ndobva vamuti visa rako unofanira kuapplya visa uchiri kunyika, saka hauna visa, saka takakuti upfuure. Pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye, ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka. So papa kudiwa kuzi pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera.
VaMangwana vanoti vanoshamisika kuti Hundeini akatakurwa nendege sei asina visa, uyewo vati ange asingafambire zvebasa. Vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa, akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake.
Izvi hazvirevi kuti haabvumidzwi kuya kuZimbabwe, kana akangonogadzira mapepa akachida kudzoka kuZimbabwe. Zimbabwe anouya tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwedu kuti ndokunge vana mapepa acho maringe nemirawo yedu yekudzidzirenzimwe.
Asi achipindura padande mutande rake reTwitter, Hundeini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri hwemushanyi kuZimbabwe, atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe. Pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawane mukurumbira Hope Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika Hundeini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria, vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe. Munyori musangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists, Zuj Vaperfect Shomwane, vati vane urombo nezvakaitika kuna Hundeini.
Tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau, asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete.
Izvi zvatsigirwa navasilence Gwande, avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists, vati vanovimba kuti Hundeini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe.
Tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka, kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero, tinotarisira kuti anongona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka.
Hundeini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe, asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe. Anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa, vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg neZuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko kuSouth Africa, kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mitengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia, ndo musika wachona iwo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa, kunyanya sei vanotenga zvipfeko. Kunyanya iyo nguva yechando inoiyi yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko, zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa, mapurisa avhara kuti hapasi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo, sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi, nyange zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi, asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavawo neakakuvara here pachiitiko ichi?
Hatisati taziva kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika, tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere. Saka tichiroda kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangawanike paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanis Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu nematatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga, kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukomanjonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziki vondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosaenera nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence, muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC. Vaenda Masungo Central, CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadistribha vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevhidhiyo yaitenderera pasocial media vaZANU-PF vachitema mota sevanhu veCCC, kureva kuti zvavamotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuzeki, nokuti vapedza kusaina vanosvikavoita the right opposite.
Dr. Mavaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakuraone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogoroverereiko vashoma? Ende tisu takaita kuti tive nedemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedemokrasi haidi kurohwa. Asi zvinoitika hazvo vakuraoni kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hachisi chinangwa cheZANU-PF. Vamwe vanorwisa vakapfeka dzehembe dzeZANU-PF vasiri nhengo dzeZANU-PF. Chinangwa chavo vanhu ava ndechekuda kunyadzisa bato reZANU-PF.
vakura uone nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeki kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo.
Mukoma Jonga, ndakapindura mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuzanu PF. Ndada kuti ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndiEmerson Munangagwa pake zvake, because pane musi wakaadressa kumapostori, he was very clear kuti imei imoita zvokunyengeterera vanhu isinorakasha. Those are the words from the president wenyika, president wezanu PF. So chindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungei, mukuru wavo achiti kwanzi isinorakasha. Then kupindura kubvunza manibvunza mukoma Jonga, Zeki, we have been to Zeki with so many issues, but violence ogre, but hapana any thing chinobva kuCCC chinoteverwa neZeki.
Dr. Mavhaza, hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga, pindura itinzwa.
Chekuti hanje kuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMunangagwa havasiriwo nhubu, uyezve pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kwezvibhakera, vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musati kunge musinganzwise chishona. Chepiri, kana tizvisu tinokuurayai zvora takuurayai pavhoti, kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa, zvanotevepa haisi mhondi. Mashandiso emazvi hatida tinzwisise. Isu totori nechikwata chii chinonzi varakashi kuzanu PF. Hatirakashi nezvibhakera, vanorakasha nekunyora, vanorakasha nekutaura zebato ravo, vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanu PF. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndozvinoonesa mukoma Jonga, kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yekonjenzi, zvinhu zvausingabhelivhi mazviri, unopedzera wongozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. Zanu PF yakatanga mhirizhonga kare, kubva kugukura hundi tikauya pa2002 tikabvapo kuenda pa2008 election. Nanhasi vanongeita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanu PF, zvekusavhaa nekwezanu PF nhasi, because it's known worldwide, it's known countrywide kuti mhirizhonga kana ichiuya iye zvematongerwo enyika inounzwa nezanu PF. Saka havana chekuimbisa vana veZimbabwe. Chavangatovimbisa vana veZimbabwe chete iviolence yekuvhundusira vana veZimbabwe vavhotere nokutya, but kwete nekuti vakagona basa takaita hapana.
Vamavhaza, mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa, musanyebedzere kupenga. Hatingatore bato rezanu PF sezvigure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. Zanu PF ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
zanu PF ainaurira rusununguko. Vamavhaza, vanavabaredi
chiregai kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe vamavhaza.
Zvakanaka, mukupedzisira vakuraonesi. Handizivi kana muchinge maradhiyo avo, handinoti hangu kwamuri, handina kuti munopenga, ndati musanyebedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana veZimbabwe, aiwa, tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani, ndechekuti iwewe mwana weZimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yezanu PF, Dr. Masimba Mavhaza, vari parunare kuSpain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veCCC vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga, New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri, Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi na Gifts Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 2023 Mokeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumile ekhoti esivumelene ukuthi i-apheli yayiziwe ngesiphangephange esidinge ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-ayikhoti luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Messenger kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMngwenezi West lapho osokutshiswe imota kaMnumzana Dafatwa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lePhalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court luthoniswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kwehlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Besipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayisethe aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesidliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhla ka-23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-apheli kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election seyesondele. So sesiphumile ecourt sivumelene ukuthi i-apheli yayiziwe ngesiphangephange esinike ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esentethwandaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi liyaphambanisa ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani izeki iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngokolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edayele ePhalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lomakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswana i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela ozulu nxa bengaphumelela kukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho eziningi, kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo-mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sikakhansila ePhumula ku-Ward 17 agoqela eleZanu PF, eleZaphu i-CCC, Mthwakazi Republic Party i-EFF kanye le-Free Zimbabwe Congress. Unkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla le-CCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidates. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamizi zika-Ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Masengijanisa kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okuye njalo imigwaqo ilungiswe, lezizikabogogo abahluphekayo nababhodekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla leZanu PF uthi engangena enkundleni uzakwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza.
Mina uma ngangithuma ngilimele ngizokwenza amaChina kuye ngoba mina awamandla okwenza. Uma luthi ngilalo futhi amandla ngikhangelela lapho emsebenzini naleli ndawo.
Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika-Ward
17.
Ingxoxo-mpikiswano le eqoqwe ngabe-Center for Innovation and Technology bemanyene labe-Habakuk Trust labebulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukhansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi ebulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zithi azisabuqhuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bese kusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaqhuphula ongakaziwa enkabazi wedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokhu kudubuka kutshaye izimota zaqonga, ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi bese ziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesijiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe.
Kwaqhuma phansi lapha and then isabona imoto seziphenduka nje abantu sebesibakhala kakhulu ukuthi sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthumezakalayo. Amaphayipi achume phansi ogethi nehasi esasaba njitha esasaba kakhulu kuyasabisa phela kusena ihasi lani nasiwasikwazi ukuba sikwazi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Nhlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Angazi
Kusenjalo usiba lukhulu esabelo seGauteng umnumzana Phanyaza leSufi utshela bezindaba ukuthi awukatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Inhlolisiso esilokhethisa ilonda iveza ukuthi kulezinto othile ezithinta igasi lokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-Telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Nesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu, izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakaveli obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Yemele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imota kamnumzana Tafazwa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imota yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathotshozela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethule nzima emashonaland central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Umnumzana Brian Kembo, umeya weBindura, uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Tasdwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kweleZimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu, kufana neZANU-PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threaten baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona zani kungenziwani ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU-PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU-PF. Kwakufanele ukuthi ethe announce i-election ase adule ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenje umsebenzi wabo, abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuselayo kwenhlansa amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala ikubana kunamanye amapolisa angama-political activists, amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapoliticiens, especially labo abakuZANU-PF. Sibonile i-deputy minister ebethrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi ngendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Singaphandle kokuvikela ama-members abo okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members. Udlame lube seluyamemethekayo. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuphuleni, kuhlanganisela la iZANU-PF. Siyayicela ukubana eke yekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU-PF.
Udlakela kithi futhi ukutshela ukuthi udlakela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesenza udlakela bebodwa bona bodwa kodwa but nxa belamanye amaphathi bangaba nodlakela udlakela luba khona kithi kwesi sikhathi nxa kutshela izinto ngoba kusiya ngokuthi umuntu wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangela kathi kusiya endaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezinye indawo kube lokuprovokana ukuwaprovokana kwabantu kusuba lodlakela abantu kuyatholakala kusiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezi nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kuthikuzala ukwazi ukuthi kumbe kwenziwa ngabantu bezanu pf ukuthi hayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela lugcwele indawo yonke lezi hayi ayisho into yokuthi kumbe kwenziwa ngabantu bezanu pf kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakelo liyolwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babekwenza behlenzela amanye amaphathi wathi monxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kule-province
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu pf yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okwezithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho soludlulile bethi sike sikhuluma kulodlakela ukuthethwa lohambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo futhi sebasala beyibambile but mana ngikutshele gibs mina kathi sikhuluma sindesemadebeleland reading angaze nje ukuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi esikhulumaposi abantu bayazikhankathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokho sikuzwa njengokukhuluma nje ukuthi endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esingeleni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kucubungula ukuthi kathi ubani oyenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela nololo ngoba abanye abantu bethithi ba okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela nololo yikuthi kumele sikudingisisa amapholisa abe yiwo acubungulayo indaba ezinjengazena ezizodlakela
umnumzana belief gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esecholojo izakhamizi ze-Victoria Falls zithi sezidlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe zithi lokhu kubangelwa yikuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi kubika uNokuthaba Dlamini
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana eganyini. Ukupheka sipheka nzima. Akuya kungela manje ukugezisa imigandi ithoni ihlalwa zimpukane kungela manje ukuthi sigezise abantwana sokula imalanga ukuthi bakulamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengageza abantwana
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Mozenda yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umunicipala eyake abakhumbule ngamanzi kaweneli
Basala unalingawuya futhi asikhani amanzi ayisilayinela. Esinye isikhathi uthola amapheli angu 2 siyenza izigoroni ungelapha ukuthi uyenze izigoroni. La siyabe ayibe ngafani amapheli angu 2 akhona wona lawo kugeza nokuwatsha. Siwanathi futhi amanzi ona lawo ebhoze nabe ngafakanga umuthi. Even ukulima umbhida sisalimi because asila amanzi okuthelela. Siyakwanisa ukuthola amanzi ona lawo kudingisisa ukuthi sikwanise ukunatha kuphela. Lokuwatsha. Ukuwatsha esinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawatshanga. Le toilet yakona ayichenesesi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledoti kuyabo kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Loko ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyahanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi mvele nginjani. kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha, njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama-clashes or ngiyabe ngiku-wheelchair.
Umnumzana Honest Didita laye uthi kuyamgida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingela manzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because uzambezi useduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku zonke, kathesi uzambezi uyabe egcwele, so asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uZambezi esilesikhathi yafayo.
Sinamapampu akhona, so amapampu lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipampu encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka, sifaka i-concrete entsha ehambelana le size yamapampu esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
I-council should make it a priority ukwenzela ukuthi i-destination yethu i-continue i-receiver ama-clients. Ngoba ama-clients babakwazi ukuthi nxa kulo hlupho lwamanzi olufana lalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi, okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane lalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 ngenyanga ezayo sefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change lisithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe, ibandla elibusayo liya kuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uqoqe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edalela ephalamende njalo ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Lo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona. Siyafika sibili labakhankasayo ispecial kwe-CCC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye siyehlukane kube kuhle kube njalo. Imbuthano yethu yonke yakaze kube nodlakela nabasikazisizwe bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi mkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC kuthaya kakhulu ama-door-to-door kwalesi sikhathi silungiselela ama-conference rallies, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekuzika no-Agasti, kuzika ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe, wesenu isigaba seMathebeleland North liyakubona yini lokho?
Udlakela sizikhala sikakuboni nanoba kunempiko lapho lapho ukuthi abanye abezanu-PF bathi hhayi singadliwa, siyabuyela empini singadliwa, silithumela amasosha siyeze lapho lapha impiko enjalo anoba singakabi lephiliseko lakho khona lokho. Kodwa-ke sizikhale asikasizi umuntu osechayiwe, ngikhuluma echayiwe kathesi.
Mnumzana Dube, ungathini ngokuchiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakutsho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga.
iresponse yabantu ekhulumayo ukuthi hayi siyawina. Kodwa-ke njengokumongameli esalesitsho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuthula before, during, after election. Ukuthi uyabe nqobile, uyabe nqobi. Bazawamukela, lukhetho lukhetho. Kanti ama-chances akhona okuwina yiwa ngekhulu.
Kungani ubona ingani ibandla leZANU-PF linganqoba?
Khaya lolupane, ungananzelela sile ndaba yethu leyi. Imisebenzi esiyibonayo nje eyenzakeleyo through i-devolution, izikolo eziyakhiweyo ngemali ye-devolution ziningi. Ama-project ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bubi irrigation scheme ele 180 hectares lapho kulinywa khona. Ungakhangela futhi igwayishangane dam lana bayahamba abantu beyezigonela umsebenzi okhona phansi. Kuluma kunjenjenje kathi esikhangeleni ukuthi kule sibhedlela esivulwayo iklini evulwayo lupane lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangaba.
Mnumzana Ncube, liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube?
Hayi, thina sikakuboni. Siyezwa kuphela emsakazweni kumathelevishini ngoba thina singapha kuhlangothi lenkayi enkayi le kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubhoda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo velo oyidasirod angazi uthi enikwa kudibe kuhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hhayi akusela lutho nje kuyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani uma ungakhangela ukuthi uma kungenzeka ukuthi iZANU siwinile for the next 5 years uduko abantu abazadubeka abadibeke ngakho for last 5 years oleleyi kukhona kuthiwa kuzadutheka futhi kuyethusa lokho.
Kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi-CC mnumzana Ncube, ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani?
Hhayi, sileta umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina silobukhokheli obufresh, ubukhokheli obungazange buchithe igazi, ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe. Manje thina ama-plans ukuthi lingangena within 100 days kukhona umehluko ngoba laba bantu laba abezanu-PF ubukhokheli bezanu-PF bungena embusweni kulodonsi entanyeni akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe eminye umthetho kuthiwa i-patriotic deal umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abasela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka ibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olulobuntu uma sikhuluma.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube.
Bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngenxa yenkinga zikenhle njani kabayisapoti enkaya yona leyo khuluma ngayo ide ngahambe emalangeni sesiyakhomishina amagetsi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswe amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkaya yikho lapho esihambe sayakhona amathupha ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni. Singakhangela iindaba zamagetsi ehwange kathesi amagetsi sokuyindaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagetsi ngenxa Unit 7 and 8 aso history into ephelileyo eboda ebedbridge ma ufika kuhle kakhulu kusadak reading yiyo iboda enhle ukudlula wonke amabhoda. Inkaya yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 kumeter alungile kukhona okulungisiswayo.
Lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East ethalele ephalamende ubexoxa endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC emathebeleni North belo sithandekile mhlanga kwe-Studio 7. Ulive Talk namhla uhlelo asidluzeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Singakehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezikhokhela namhlanje. Idala le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi. Abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa ukhetho lwamakhansila ePumula koBulawayo kunqoqompikiswano ye-Elections Debate. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.